Dynamos yarohwa 1-0 nengezi Platinum Stars ndokusiwa zvakareba neFC Platinum mukurwira mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. Chibodzwa chabva kuna Derek Murimba chapa madamburo kukunda nekutorera Dynamos mapoints ese matatu ayo Dimbare yanga ichida zvakanyanya. Kukundwa uku kwasiya Dynamos yave pasi peFC Platinum nemapoints gumi nerimwe chete mushure mekunge FC Platinum yacho nezuro yakarova Blue City 1-0. Dynamos yakasiwa zvekare neChicken Inn iyo ine mapoints makumi mashanu nerimwe chete kwasara mitambo mitanhatu chete kuti makundano aya apere. Mutsigiri weDynamos vatekshiwa muzanaro havasi kunzwisisa kuti chii chaicho chiri kuitika mukamba mavo mushure mekutadza mikana yakawandisa.
Munyama chevo chevo nokuti dai tambo dai tingadai tazvikuona uina mitambo iwo wanhasi but hai
Highlanders ndiyo yave pachinzvimbo chechina nemapoints makumi mana nemashanu zvichitevera mangange e11 ayo yakaita neCranbourne Bullets nezuro. Asi Rentals iyo iri kutevera Bhoso nhasi yarohwa 1-0 netriangle asi captain wayo Brighton Majarira anoti havasi kuzoshandura maitiro avo nepavamire apa.
Hatingopfuura mberi nezvataita pese kumashuro hatingo hatichinje tongoita tongoprogresa zvatatingoita zvatatingoita kuti sainings ndozvatongokondinya nazvo zvikatasvika patinoda kusvika mupfuma.
Blue Chips yatorawo mapoints ese matatu akakosha apo yarova Manica Diamonds 1-0 muLuveve Stadium. Kwapera mitambo yesvondo rino zvikwata zvina zviri pasi petafura ndeizvi: Harare City 25 points, Blue City 24 points, Tenants 23 points, Wawa 20 points. Zvichakadaro chikwata chevanhukadzi checricket chemaLady Chevrons chapedza chiri pachinhano chechitatu kumat20 World Cup qualifiers ayo apera nhasi. Zimbabwe nhasi yarova Thailand nemaransman omwe ndokusimbisa chinhano chechitatu ichi pamakundano anga achiitirwa kuUnited Arab Emirates. Chipo Mugeri Tripano ndiye adadisa nokanda marans makumi matatu nemapfumbamwe kuti Zimbabwe isvike pamaranzi zana negumi nesere 118. Thailand yakwanisa maranzi zana negumi nerimwe chete 111. Zimbabwe iri kudzoka kumba yakunda mumitambo mitatu nekurohwa mumitambo miviri pamitambo mishanu yavakatamba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.